the schedule to give you an update on Babarara's missing account. Several police units have been deployed to facilitate his search, and our news team is on the ground digging for information, and their reports suggest that a dead body has been discovered near the Garamanzi Forest.
Experts are on the ground and waiting for the arrival of detectives who will answer a few questions.
Babarare, ne musika na we muharare.
Mai na baba wangu, vari kundi chaka. Vakufunga ndakanza katika, ndakamaroka. Kumapurisa varipota, missing person. Patsigiri wangu vatambura, vane mapweshen. Vakufunga ndakatetereka, ndakarowa. Vakufunga ndakatsakatika, ndakaenda. Vakufunga ndakatetereka, ndakarowa. Vakufunga ndakatsakatika, ndakaenda. Asi musachema, musachema. Baba na mai musachema, musachema. Mavanzi yangu musachema, musachema. Mapurisa musachinetsa, nekuti ndiripo ndiri safe. Mwana uye ndiye akandivhaira, akandidzimisa phone. Andithomosa nerudo. Musikana wekuharare, jema, jema, inaye animbo jema.
Mwana wanyu, nini naka muvarira, naka muzimisa fao, ndamu domo tanerudo. Babarare, emusika na wegu harare. Wakati jika naka jika oma kukana ya kukabiza iwewe babe. You're gonna be there, you're gonna be there. Wakati jika naka jika oma kukana ya kukabiza iwewe babe. Uchange uripo, dichange ndinewe. Saka ijinde jip, I'm not cheap. Usai gitadira makunge barazip. Nzika mandi kupe sugar, nige kupe rudo.
Chema saka kumba tozo kerarini.
Nzika mandi di muno anoya maini.
Gomu goma kava waka jinswa amazo njiro erene mubata kana mpini.
Jawa kutawara iji jakwa na pati.
Wandi maiva mese mukate nire iteni. Mujivara zeyanyu kunge muriku heveni. Mujishka mari mese paya muriku tepeni.
Aiva iwa baby you're the one. Jawanji manji iwewe ndiwe munu wangu. Ende futi utore basi stopi yangu.
Ugadaro chema unondifaza zangu.
Dinonza kutisha kanaka kuvapano. Try to be here. Tega, tega, jedu, pasina kana fear. Pasina kana fear. If it's just right to be here,
baby, if it's just right to be here, baby, if it's just right to be here.
Mwana uye ndiye akandivharira, akandidzimisa phone. Andithomosa nerudo. Zikana wegu harare. Ajema, jema. Inaye animbo jema.
Mwana wanyu, nini naka muvarira, naka muzibisa fao. Ndamu domo tanerudo. Babarare, emusikana wegu harare.
Kuzai pasipano jika Musa Funda,
Great Kalista.